Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu mbudzi 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vakachengetedzwa pamwe nemamwe makurukota maviri ainge atizira kumba kwavo. Bato rinopikisa reMDCT rinoti kunyanga hazvo risingatsigiri kutorwa kwemasimba nechisimba rinofara kuti munyika manyarara sezvo mauto asina kuita sezvinoita vekune dzimwe nyika zvekudeurwa kweropa uye kupazwa kwemabhizimusi. Nyanzvi dzezvemitemo dzopesana pamusoro pedanho rakatorwa nemauto, vamwe vachiti mauto apidigura hurumende, vamwe vachiti mauto haana kubvisa hurumende nechisimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vakachengetedzwa pamwe nemamwe makurukota maviri ainge atizira kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale, apo vainge votsvagwa nemauto nezuro manheru. Makurukota aya anoti gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo uye gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere. Vamwe vanonzi vachengetedzwa nemauto vanosanganisira gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo uye vakudzi Chipanga avanonzi vakachengetedzwa kukamba yemauto kuKG6. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko vanonzi vakapona nepasaka reshumba mushure mekunge vabuda munyika vachienda kuJapan nezuro. Vamwe vakuru vemauto vanoti vari kuda kutanga nhaurirano navamugabe kuti vasiye chigaro vopa vaemason Munangagwa sezvavanoti vakatenderana munguva yehondo. Vari kutarisirwa kuita hurukuro navamugabe ndevamunangagwa uye General Costandino Chiwenga. Pane mashoko ari kutiwo mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri nemumwe wevatevedzeri wavo vaInnocent Matibiri vakachengetedzwawo nemauto mushure mekunge vaedza kuda kuti mapurisa eSupport Unit arwisane nemauto. Mutauriri wemauto Kenel Overson Mugwisi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakagadzikana munyika uye hapana chekuvhunduka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira zano PF mudare reparamende kuHarare East vaTerenzi Mukupe vanonzi vanotsigira vamunangagwa.
Ndo mazira tiri kuita tose kuti vamugabe vachiripo vari pachigaro chavo, and maona kuti even mauto pavanga vachitaura kuti vamugabe ndi commander wedefense forces, commander in chief, and kana mauto ari kushandisa izwi iroro, shoko iroro zvinoreva kuti hapana chaita sei chashanduka. Kasi tati kuziva ndechekuti idzo mbavha dzandzakavatenderedza ndo mbavha dzinofanira kuita sei kusungwa.
Saka pane vamanzwawo ndivapi vasungwa?
Pari zvino hapana ati ataurwa kuti ndiani aita sei asungwa. Hatisati tane official position yekuti ndanani vasungwa. Vanhu of course vari kungotaurawo maWhatsApp kuti ndinanga asungwa, but hapana chatichataurwa officially nemilitary kuti ndiani ataisungwa.
Asi imi munoona vamugabe vachiramba vari pachigaro here kana kuti vanenge votomanikidzirwa kuti vange vachisiya chigaro ichi?
Handifungi kuti pane shoko rekuti pane ari kumanikidzwa kusiya chigaro panguva inei. nekuti chiri kuitika ndechekuti zvanzi zvoni vamugabe vanga vakomberedzwa nevanhu vanga vakuita take advantage of position yavo, vakuita vakutanga kuita uori, vakutanga kukanganisa nekuvhiringidza bato redu rezanupf. Ende ivo vanhu ivavo ndo vanhu vanga vakuonekwa kunzi vanhu vanenge vanga vachishandiswa nemaimperialist forces. Saka chiri kuitika ndechekuti tingatigadzire musangano wedu udzokere pakuve musangano unomirira zvido zvevanhu.
Saka munoona here vachikwanisa kukwikwidza musarudzo dzegore rinoya kana kuti panenge pakuya mumwe panyanga?
Handiti tiri kuenda kucongress. Congress ndo kunotaurwa kakuti ndiani anofanira kunge achikwikwidza. I think chinhu chatachiramba ndechekuti sezvamunoziva imimi, vanhu vakaita sana Mnangagwa vanga vakudzingwa mubato redu. Vanhu vakaita seni tanga kudzingwawo mubato nemamwe masisi memba nemapolitical member. Zvichiitwa izvo kuti kana tichienda kucongress tisazosarudza munhu watinoda.
Vanomirira ZANUPF mudare paramende mudunhu reHarare East, vaTerence Mukupe vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa reMDCT rinoti kunyange hazvo risingatsigiri kutorwa kwemasimba nechisimba, rinofara kuti munyika manyarara sezvo mauto asina kuita sezvinoita vekune dzimwe nyika zvekudeurwa kweropa uye kupazwa kwemabhizimusi. Mutauriri webato iri Vaobert Gutu vanoti vanhu vaita mabasa avo zvisina dambudziko munyika. Vagutu vanoti sebato reMDCT vanokurudzira runyararo zvikuru kuvatsigiri vavo pamwe nevemamwe mapato ose ari munyika munguva yakaoma kudai. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tagara tiri bato rinoda runyararo, tagara tiri bato rinoda utongo hwejekerere, tagara tiri bato rinoda kuti bumbiro romutemo ritevedzerwe. Takangomirirawo kuona kuti zvichafamba sei, asi tichikurudzira kuti kunyanyanya kumasapota edu MDC nevamwe vose vana vezimbabwe, ruzhinji rwavana vezimbabwe, kuti ngatikurambai tichichengetedza mutemo, ngatirambei takazvibata, tisanyanyo kuutaura zvimwe zviya zvinokwanisa kupurikidza mwero. Zvinosaka kuti vamwe vanhu vanozokwanisa kuzoshatirwa kana zvichizokonzeresa zvinhu zvakaita sebongozozo, zvakaita seviolence zvimwe zvakadaro.
Tichiona kuti pari zvino hapasati pajeka kuti mauto achapa masimba kune yavangati civilian rule, imi bato renyu rine urongwa here hwekugara pasi muchitaurawo navo pamusoro pemamiriro ezvinhu muzimbabwe?
Isu sebato reMDC rinotungamirirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai tagara tiri vabato rinoda runyararo. Saka pachaitwa musangano nenguva chimbi chimbi iri kutevera, takangomirira kuti Dr Tsvangirai vadzoke munyika vari kudzoka nevanokasika yemanje-manje. Saka vachinge vangodzoka ndinoona kuti pachaitwa musangano hweutungamiri hwebato redu, ndofunga ipapo ndo pachazenge pachizobuda urongwa hwokuti tichienda mberi kana kuti muchirungwano chiyo way forward yacho yatinenge tichizoita yakamira sei. Asi tinonyanya kuda kutsigira iyo nyaya yekuti runyararo ngarurambe rwuripo.
Mauto ari kuti havana kutora masimba zvekubvisa hurumende, munoona sei mashoko iwaya nemamiriro akaita zvino?
Jonga zvinonetsa ndeto kuti pari zvino neinformation yatiri kungowanawo tinongonzwawo vazhinziwo vamugabe vari kuhavo kumba kwavo vakachengetedzwa. Tinongomirirawo seruzhinji rwezimbabwe kuti tizive kuti zvichafamba sei, nokutiwo isu hatisiri tiri panyanga. Tinongoteererawo tichingonzwawo kuti manje zvazodai.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT Vaobert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vamugabe vanofanirwa kuregererwa mhosva dzavakapara dzose sekuregerera kwavakaita varungu vakatadzira Zimbabwe zvikuru. Vamudzengi vanoti vane tarisiro yehurumende yemubatanidzwa kuti zvinhu zvifambe zviri nani munyika. Ngatinzwe hurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Vazhinji vanga vanetsa zvikuru sei nenyaya zveupfumi hwenyika vaita kuti vanhu vatambure zvikuru kwazvo. Saka vanhu vari kuona sekuti zvaipisa zvinogona kuvabetsera.
Imimi tarisiro yenyu ndiye chini?
Tarisiro yedu ndeyekuti zviunze yatingatinyuirira muZimbabwe. Pangava pane zvekuita nezveupfumi hwenyika, pangava pane zvekuita nezvematongerwo enyika, tiri kutaurira kuti kava kuuya zvitsva.
Zvino chinyi chinofanira kuitwa pamusoro penyaya yavamugabe?
Vamugabe mukuru wemuno muZimbabwe, ndisoro jina vedu vemuZimbabwe, vane zvavakaita zvakanaka vomuZimbabwe. Vamugabe vanofanira kuti vaitwe yatingatiya ofisini, vanofanira kuti hongu vachizongwa havo. Asi handifuri kuti zvingatinakira senyika kuti tibve tavashungurudza nezera ravo. Vamugabe muchaona kuti inimi muna 1980 muya vakaundaya takati kurebhererana rikonzivese. Saka izvo zvakanaka kuti vamugabe kana kuri kuti vosiya chigaro vosiyiwa munyara kana kuti murudzi, so that tinotanga imwe dispensation.
Vanga vari vaNest Mudzenge vanove mukuru wemedia center vari parunare muHarare naTarunuka Wande westudio 7. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana pamusoro pedanho rakatorwa nemauto, vamwe vachiti mauto apedigura hurumende, vamwe vachiti mauto haana kubvisa hurumende nechisimba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vashero neofisi vanoti mauto asati atora mapazi ehurumende nokudaro asvinganza apidugura hurumende.
Mauto ataura akati iwo haasiri kutora utongi, hatisi kuona mapazi enyika akafanana nematare, akafanana neparamende, akafanana nepresidendi, avari kuti ivo ndivo vachange vachitonga. Saka izvozvo zvinoratidza kuti hatingati isusu pane chinhu chiya chinonzi kuu kana kuti kumukira hurumende, because chinonzi kumukira hurumende ndechekuti tiri kuona bandiko rimwe chete rehurumende richinotsiva rimwe bandikozve rehurumende.
Vahofisi vati nekuda kwokuti mauto achiri kuremekedza mutungamiriri wenyika pamwe nekutaura kuti vachiri mukuru wemauto, zvinoratidza kuti vamugaba vasati vabviswa zvechisimba.
Pabumbiro remutemo mukuru kuru wemauto uyu tiri kumuona ari ezvemutungamiriri westate, ari zvemutungamiriri wehurumende. Saka ndimutungamiriri wenyika yeZimbabwe, ari mutungamiriri wehurumende, ari mukuru wemauto. Saka kana vachiri kumubvumira sekutaura kwavo kuti iye arambe ari mukuru wavo, nenzvenzvero yebumbiro remutemo hapana chinovatadzisa kuti kana vakange vataurirana vakanzwisisa zvavari kuti ivo ndo zvine chekuita nekushayikwa kwekuchengetedzwa kwevanhu, kana zvange zvagadziriswa izvozvo, handioni pane chinotadzisa kuti vawirirane, nokuti chavari kuda ivo inyaya yekuti havasiri kuti mutungamiriri akaipa, vari kuti aiye akachena asi anogona kunge akatenderedzwa nevanhu vanogona kunge vasina kuchena.
Vahofisi vatiwo section 212 inopa mauto simba rekuchengetedza nyika, vanhu pamwe nezvido zvegudza ruzhinji vakati zvindo zviri kuitwa nemauto. Imwe gweta vaEmmanuel Nyambuya varambawo kuti zvaitwa nemauto izvi kubvisa hurumende nechisimba, vakati kana mauto atora utungamiriri nechisimba vangadai vatobvisa mutungamiriri wenyika.
Ndambonzwa kutaura kwamboita vazuma masikati vachitiwo vambotaura na vamugabe pa phone asanga chitaura chidayo safe. Kana vachinzi ivo havana problem yavainawo vari safe, zvinoreva izvo kuti havana kubviswa pachigaro nechisimba sekuona kwangu. Saka pamutemo kuti zvinyatsonzi paitwa kuu, ari kutonga anofanira kubviswa nechisimba. Ari kutonga anenge asisiri president panguva iyoyo. Tinenge tatova nemutungamiri maybe from a military rule or maybe waimposa umwe munhu kuti ange achitora masimba iwayo, ndokuti muti hanzi aiwa paitwa military coup.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu raramba kudomwa nezita rati zvaitwa nemauto kutyora bombiro remutemo yenyika, sezvo ari kuratidza kuti anotsigira bato reZANU-PF nekuda kwokuti vapindira munyaya dzine chekuita nebato iri. Mautowo ari kuramba pane penyuro kuti vabvisa hurumende nechisimba, vachiti vangoripo kugadzirisa zvinhu zvanga zvaita manyama amire nerongo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930, kana pa3860 ne15460 kHz pa shortwave. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kubvunza kana vatambi vemutambo webasketball wekuchikoro chepamusoro vatatu vachavatenda nekukwanisa kuti vasunungurwe kubva muusungwa kwavakaitwa kuChina mushure mekupomerwa mhosva yekuba mune chimwe chitoro. Vakuru vakuru muPakistan nhasi vati vava namitumbi yevanhurume vane makore ari pakati pemakore makumi maviri nemakore makumi matatu nemaviri yakaboorwa boorwa nemabara mune imwe nzvimbo iri kwayo yoga iri kumakomo mudunhu reTebot riri kumuganhu neIran. Mizinda yevamiriri venyika dzekune dzimwe nyika yakawanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vanga vakavhara kana kuti vanga vaine vashandi vashomanana mushure mekunge mauto azivisa nhasi kuti ambotora masimba kuti arange nhubu dzaanoti dzakatenderedza mutungamiri wenyika. Godwin Mangusa anotipa nyaya iyi.
Muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe wati uri kuongorora zviri kuitika uye muzinda wewasero wakabvarwa kune veruzhinji nhasi. Muzinda wemiriri weCanada wange wakabvarwawo nhasi sezvo vashandi vaudzwa kuti vasauye kubasa. Mumiriri wemubatanidzwa wenyika dzekuEurope vaPhilippe Van Dam varamba kutaura zvakawanda pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe vachiti vari kutaura nevakuru vavo kumuzinda weEU kuBrussels. Vatiwo EU ichaburisa mashoko pamusoro pezviri kuitika izvi nhasi manheru kana mangwana. Sachigaro wesangano renyika dzeSouthern African Development Community zvakare vari mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemauto vanofanira kutaurirana kuti vagadzirise zvinhu uyewo vati vatumira nhume dzavo kuzobatsira munhaurirano idzi. Masangano anoshanda akazvimirira munyika atiwo nyaya yekubvuta masimba haina kunaka uye masimba anofanira kuchinjwa pachitevedzwa bumbiro remutemo. Mutevedzeri wasachigaro wesangano anomirira masangano aya reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti bumbiro richatevedzwa pakugadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Ehe, itariro yedu yanga iri yekuti nemamiriro aita zvinhu iwaya tatichiti dai vaMugabe vakwanisa kusiya masimba vasiya masimba kudaro pachizoita kutaurirano kunoita kuti pave netransitional government inenge ichisanganisira vanhu vanobva kumapoka akasiyana-siyana anosanganisira mapolitical parties, anosanganisira machurches, anosanganisira civil society, anosanganisira magrupu evechidiki nemadzimai kuti pave ne vanhu vakangosiyana vanenge vachizotungamira. Takananga kusarudzo nekuti sarudzo ndodzinenge dzinyatsori pamutemo.
Vatiwo nyika inogona kupinda dambudziko guru kana mauto akanakirwa nekutora masimba. Mumwe mugari wemuHarare vakuda gore vaudza Studio 7 kuti vafara nezvaitika nhasi.
Well, ini ndiri mumwe wavamwe vari kuvazhinji vemasimbabwenzi ari kufara muzuva ranhasi nezvaitika kunge masoja atora nzvimbo yavo yekuchengetedza ruzhinji reZimbabwe.
Zvichakadai muguta reHarare mange muine runyararo uye mauto ange akawanda mune mimwe mugwagwa ave mashoma uye ange ave kubvumidza veruzhinji kufamba mimugwagwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 muBulawayo vati vanotambira kutora masimba ehurumende kwaitwa nevechiuto. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava muzvare Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution vati sesangano rinokurudzira kukosheswa kwebumbiro remutemo wenyika vanotambira zvaitwa nevechiuto. Kunyange hazvo vati kubvuta masimba chinhu chakaipa, vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vemubato ravo vange vave kutonga nyika vachiita madiro ajojina.
Ingindira resangano redu nderekuti constitution yenyika itevedzerwe. Isu pachedu kusvika tichizobuda kunze semabudira tinoita tigara tichitaura kuti nyika yedu yaenda kumawere, takagara tatozvionawo nesu kuti nyika ino yotongwa tingati nechibhakera. Saka naizvozvo isusu tinotsigira tichitarisa dingindira redu.
retired Lieutenant Colonel Brian Mutoti, vatiwo havaone pachiitika mirijonga kana kudeuka kweropa kuchaitika, sezvo vati vanoona vechiuto vari vanhu vakarongeka vanoita basa ravo nemazvo.
Ava vanhu vatora vaine mutauro, they are professionals. Vanozikanwa munhu worldwide kuti Zimbabwe Defence Forces, they are professionals. Ende hapana zvepavanongobvumira zvekuti kuitike musinto.
Svondo rapera, mutungamiri wezapo vaDumiso Dharengwa vakati vaiona kutorwa kwemasimba nevechiuto chiri chinhu chaigona kuitika munyika uye chichitsigirwa neveruzhinji. Murwi wehondo yerusununguko pasi pevarwi veZipra vaMax Mkandla vati vanotsigirawo zvaitwa nevechiuto.
Ami kuti pindire payapindira pana chinhu chakashata. Chikonzero hapana zvamiswa neami. All government departments are working normally. Vashandi, ma business community vari kungoita just as usual. Saka pana chakanganiswa neami ipapo. The message from the general is very clear. It is specifically for ZANU at political party level, whereby ivo vacho vebato iroro reparty vakuratidza kuti ivo ndo vane masimba kudarika government. Constitution inofungwa kuremekedzwa, kwete kuremekedza family yomunhu.
Mune imwe nyaya, Dare Ramagistrate Muvulawayo nhasi rabvuma kuti vamagura Charumbira vabhadhare mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira kukonzerwa kwemhirizhonga pamwe nekutuka kana kuzvidza mukuru wenyika. Ndakamirira Studio 7 Muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Veruzhinji vemuZimbabwe vari kugara muSouth Africa vanoti vari kufara zvikuru pamwe nekutenda mauto eZimbabwe ave apindira mune zvematongerwo enyika. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Mushure mokunge mauto apindira mukutongwa kwenyika, vanhu vakawanda vanoti vari kufara nezvaitwa nemauto emuZimbabwe. Mumwe wevanhu vari muSouth Africa ndivatonde venganai, avo vanoti vari kufara zvikuru nezviri kuitwa muZimbabwe.
I think zviri kuitika kuZimbabwe story right for benefit of all Zimbabweans, because I see nyore kuva kuno South Africa mchisiya mhuri mchiita sei, and then these people, what they've been doing is totally wrong. It's not all about kudzinga mao veterans kwavari kuita, but kuti nyika ina like the statement yakapiwa na Chiwenga yekuti socially, economically, maZimbabwe are suffering. Vanhu vanorarama queues and so forth. So I think kuti zvinhu zvigadzirike this way. That's the only way yekugadzirisa zvinhu, because we have tried my elections zvikaramba.
Asi mumwe mugari vadavira idanda vanoti vari kushushikana nemafambiro ari kuita zvinhu muZimbabwe. Vadanda vanoti vane chido chekudzokera kumusha nemhuri yavo, asi havakwanisi kuita izvi pari zvino, sezvo zvino zvichakaita manyama amire nerongo.
Zviri kuitika kuZimbabwe chokwadi chaizvo chaizvo. Hazvidi hasha. Hasha dzekuti masoja abude nechiichi yazvini dirikire. Ndiye vanhu vakafundiswa. Kana iye mudhara nyango dai akakanganisa hake whatever zvakaitika ipapo, hatizvizive. Asi chatiri kuda kurugare.
Kunyange hazvo paine maonero akasiyana pane zviri kuitika muZimbabwe, vanhu vazhinji vari kuona danho ratorwa nemauto sechinhu chakanaka, sezvo panga pasina munhu anokwanisa kumisa vaMugabe kuita madiro aJojina nenyika. Mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma vashora zvikuru zvaitwa nemauto emuZimbabwe, vachiti bumbiro remutemo yenyika rinofanirwa kuremeredzwa. South Africa yatumira makurukota maviri kuZimbabwe kunoona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vagari vemamutare vanoti vanonzwa kurerukirwa nezvaitwa nemauto sezvo vari kuomerwa neupenyu. Mutoro wedu enhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Muguta remutare nhasi mange munyerere vazhinji vachiita mabasa avo emazuva ose. Mabhizinesi ange akangovhura semazuva ose, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma sezvinositarisirwa. Asi mugwagwa wekubva kuchipinge kupinda muguta paZimunya wange une mauto ange achibvunza vanhu zvitupa kune vange vachipinda mamutare. Mumwe mugari wemamutare vaIsaac Chinembiri vati zvaitwa nemauto zvaifanirwa kunge zvakaitwa makore akati kuti apfuura, sezvo kuvhota kwake kusina pundutso inobuda kwayo. VaChinembiri vati vanotarisira kuti mauto achadzosera masimba kuvanhu.
Chinongwasa kutaura ndechekuti maybe ndokutonaka kwazvo,
zvikuitika izvika ndo zvakamirwa nemunhu wese munyika mudhara aingoda munhu anongo mushieka basi saka ane match yake he finally made his match so let the games begin and I'm happy for this
Mahuri wehondo yerusununguko uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaIvan Mbengo vati vamugabe vange vatisaziva zvido zvevanhu vambengo vati veruzhinji munyika havana chekunyanya kuyemura pautongi hwavamugabe kunze kwekugoverwa ivhu iro vazhinji vasiri kushandisa nemazvo
zvetiri pano zvisema veterans tairwira gutsa ruzhinji asi tikachitotarisazve tinoona ruzhinji ruri kumaruwa ruku kukwangwaya nenzara tiri kuonazve even vakomana nevasikana mayouth acho akawandisa muZimbabwe havana mabasa tichingotaura kuti zvinhu zviri kuita zvinhu zviri kuita asi unozongozwa kuti vanenge vari padyo navo vanenge vazobudiswa nemauto anaya kuti nhumbu dzakavakomberedza ndo dzetiri kutiedze kuti tigeze dzibve ndo dzetinoona dziri kufamba nemotika dzinodhura tiri kuona vaine dzimba dzimwe dzine ma42 rooms zvese izvozvo asi ruzhinji ruchikwangwaya inini ndichizviona ndinoona kuti chidano chatorwa ichi chatorwa panguva yakafanira
asi imwe nhengo yezanupf iyo yaramba kudomwa nezita rayo yaudza studio 7 kuti mauto avhuta masimba aya anofanirwa kudzorera simba kuna vamugabe sezvo zvaitwa zviri kunze kwemutemo nhengo iyi yakurudzira masangano esouthern african development committee SADC uye African Union AU kuti vapindire pagakava iri kuitira kudzivirira kudeuka kweropa ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo
Makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaura vanhu pa Facebook ne pa WhatsApp. Vatereri tichakupai zviri kutaurwa nevamwe vatereri pa Facebook nepa WhatsApp asi zvinoregai timbotarisa zviri kuitika muchirongwa chedu che live talk na 8 PM apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika zvichevera kupindira kwaita mauto mumatongerwo enyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp pa namba dzinoti 002-465-0318 Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vakachengetedzwa pamwe nemamwe makurukota maviri ainge atizira kumba kwavo kuBorodale. Bato rinopikisa reMDCT rinoti kunyange hazvo risingatsigiri kutorwa kwemasimba nechisimba rinofara kuti munyika manyarara sezvo mauto asina kuita sezvinoita kune dzimwe nyika zvekudovirwa koropa uye kupaswa kwemabhizimusi panenge pabviswa hurumende nechisimba. Nyanzvi dzezvemitemo dzopesana pamusoro pedanho rakatorwa nemauto, vamwe vachiti mauto apidigura hurumende, vamwe vachiti mauto haana kubvisa hurumende nechisimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilitshumi lanhlanu kunyanga kaLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
so manje waxotsha umntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi into esayilwelayo sonke isiyenzakile, ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dinas kumbe i-individual, salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Mugabe.
Ukuhluthuna kombuso ngamasoja, engamasoja futhi angabalweli benkululeko. Mina ngithi mhlawumbe into esasiyilwela singayiboni ngaphumelelanga, silokhu sihlupheka kungala msebenzi. Khumbule ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bayahawula balala emabrijini.
Abantu beMathebeleland bamukele ngembono ehlukeneyo ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Leli Botswana lona selixwayise isizalwane zalo ukuthi zingethekeleli kwele Zimbabwe, kanti lamanye amazwe lawo athi izizalwane zawo kumele zihambe ngonanzelelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ekhokhelwa ngumnumzana Christopher Mutswangwa bathi bayakusekela ukuhluthunwa kwentambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe elibutho emadabuka kusa namuhla. Ibutho lithethe umbuso lisithi lizama ukubuyisela eZimbabwe esimeni esihle lapho okuhlonitshwa khona amalungelo oluntu njalo okulentuthuko. Kubika uMavis Gama.
Bebekwele injabulo abalwa impi yenkululeko laba becula ingoma ezilandisa ngokuthi beza kanjani ilizwe leZimbabwe ukukhumbuzana phezu kwegazi elachitheka kuliwa impi yenkululeko kuleli. Emazwini akhe emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare Club, unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Victor Matemadanda uthi yena nabanye bakhe bayemukela ngenjabulo ukwenza kwabakubutho ethi kwenziwe ngendlela yokulondoloza isekelo sombuso.
We urge that Robert Gabriel Mugabe should be recalled from his role as the president and first secretary of ZANU-PF. This is not the first time that we are doing this. We did this to Ndabandingi Stole, who had lesser crimes.
Sithi makamiswe umsebenzi uRobert Mugabe. Lokhu esikwenza lamuhla akusi kwakuqala sikwenza. Senza esifanayo isenzo kuNdabaningi Sithole, yena owayedale amacala amancane nxa sesiwaqhathanisa lakaMugabe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko uNkosazana Beauty Hlatshwayo uveze ukujabulela izehlakalo zalamhla lapho abezombutho bethethe intambo zombuso kungela kulwisana.
So manje waxotsha umntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi into esayilwelayo sonke isiyenzakile, ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dinas kumbe i-individual, salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
UZulu weHarare yena unikeze imbono ehlukeneyo phezu kwalesi sehlakalo. Bekhona ababujabulelayo kodwa abanye besithi kababoni ukuba izokuba isima kanjani ikusasa yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Growth Age Development Program, GDZ Zimbabwe, umnumzana Zisunko Ndlovu, upha umbono wakhe.
UPresident Robert Mugabe wayehluleka ukuxoxisana kuhle nabantu bemtshela lokhu ababekufuna ukuthi akwenze, kodwa yena ethatha indlela yakhe etshiyene nalokhu ababekufuna abantu. I think so lokho okwenzakeleyo yinto isehlakalo esiyangisayo kwamanye amazwe masesikhangela kulokhu okwenzakeleyo.
Abalwa impi laba bakhuthaza uzulu wonke kunye nababandla ezombusazwe elizweni ukusebenzelana ndawonye ukulungisisa ungabe sokoniwa ngelinye lamacele aphikisayo ebandleni lezanupf. Isimo sibuyele kuleso ebesikiso kungaze kwaba lodlakela, bathi okwenziwe ngabezomvikela kukusisekelo sombuso njalo bese kuvele sekuphuzile okwenzakala. Lomhlangano ungenwe ngabalwa impi yenkululeko, abenhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko ye-Children of Zimbabwe National War Veterans Association kanye labaxotshwa ebandleni lezanupf. Bebegcwele ujabula okukhulu obekubonisa ngokuhlabela ingoma ababezihlabela ngesikhathi besemphini. Ngimele iStudio 7 yiseHarare, nginguMavis Gama.
Uzulu weMathebeleland yena wamukele ukuhluthunwa kwentambo zombuso Libutho ngembono etshiyeneyo. Lanxa bekhona abakujabulelayo, abanye bathi lokhu yikwephula izimiso zenhlanganiso yeSADC kanye le-African Union. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kusukela namhlanje emadabuka kusa kusiya kuhola lesine, abebutho bazise ukuba bakhangelele ukuqondisa indlela ilizwe elibuswa ngakhona ngoba kukhona okuchaya amanzi. Baqala ngokuthumba ukusebenza komsakazo welizwe iZimbabwe Broadcasting Corporation iZBC. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Peter Mdlalose utheba yasisola isenzo samasotsha esola umphehli wesigalesi umnumzana Emerson Tambo Zomnangagwa osanda kuxotshwa umsebenzi wokuba ngumsekeli kamongameli.
Osekusenzakala khathesi thina abantu ikakhulu abantu bakamthwakazi ngapha kwelikamthwakazi Matheweleland asihambelani lakho, ngoba yena lo muntu obangela khona lokho u-Emerson Mnangagwa esebenza lawo lochiwenga, thina kasihambelani lakho ngoba yena lo muntu nguye owabulala abantu eMathebeleland. So nxa ezabuya khathesi kuthiwe nguye ozekuba ozebamba i-government, kutsho ukuthi thina siyabe sisenkingeni kakhulu abantu beMathebeleland.
Owalwa impi yenkululeko kubutho leZipra umnumzana Lazarus Mahlangu yena uthi ukuhluthunwa kombuso ngamasotsha mhlawumbe kungaletha umehluko ekubusweni kwelizwe ngoba ilizwe limi manzonzo.
Ngikukhuluma kunje, abafowethu abaningi bahawula balala emabrijini, abanye bafuqa amasikaniya, abanye azange bayithole le mali yabo yokufela ilizwe leli behlala egangeni. So akulayo ushintshi ekhona elizweni. Ngezinye indlela ngibone ngathi into esiyenze namasotsha benze into engenza mhlawumbe sijinje njalo sithole konke esasikulela sibe ngabantu abahleli kahle njengabanye amazwe anikhululekayo lela amazwe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe uZulu ubengakhangelelanga ukubuswa Libutho ngendlela okwenzakala kwamanye amazwe njalo mhlawumbe kuzaba lobubelo ngokuya kwesikhathi.
Besingakhangelanga ukuthi lokho esikubona kwamanye amazwe bekungenzakala kwelakithi. Kodwa-ke kungasenani yikukhanya iningi labantu baseZimbabwe lijabulela khona ukuthi kulokuthula elizweni njalo futhi lokuthi hhayi sokungani maybe engxenye lokho akade bekufisa ukuthi kube lotshintsho elizweni kungaba khona.
Abebutho leZimbabwe yibo asebethethe intambo zombuso ngoba kakukaziwa ukuba iziqondiso abazenzayo bazithatha kubani njalo labo abababophileyo bababopheleni ngoba icala labo lingekho sobala ebantwini. Ngobulawayo kulomoya omkhulu ovunguzayo oqale ekuseni noma nje kuthule kungela amapholisa lamasosha emigwaqweni njengalokho okubikwa kuseHarare, iningi labantu lisithi ukubusa kwamasosha ngokuhlwa okuphakathi kwebandla elibusayo ngoba bengathokozi ngokukhethwa komngamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe ukuthi angene laye ebukhosini bokukhokhela ilizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo womanyano wamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC ongumongameli njalo wele-South Africa umnumzana Jacob Zuma sethumele iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana loMgabe kanye lebutho. Uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo. Kodwa kulembiko ethi izithunywa zikaZuma zivinjwe ukungena elizweni libutho egcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport eHarare. Kodwa kasenelisanga ukuthola ukuqiniseka kwalembiko. Umanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika wona owe-African Union lawo uthi ukhangele ngelihlo lokhozi okwenzakalayo eZimbabwe. Embikweni osanda kwethulwa ngumgcini sihlalo we-African Union Commission, uMusa Faki Mahamat, uthe bonke abaphatheke kudaba lolu kumele balulungisise ngendlela ehlonipha umbuso okhululekileyo, ehlonipha amalungelo oluntu njalo elandela isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Uthe njalo kumele kube lomhlahlandlela ocacileyo ozakhokhelela kuntuthuko yelizwe leZimbabwe. Wengeze wathi i-African Union izasebenzelana ndawonye lomanyano we-SADC ekudingeni isisombululo. Umbuzo omkhulu kwelakusasa likaMgabe abaningi abazibuza wona lamhlanje ngothi ibutho lizakwenzani ngaye lemuli yakhe. Esikhathini esiningi nxa ibutho lithe lahluthuna umbuso liyamxotsha obe ngumongameli ukuthi aphume aphele elizweni ayebhebhela kwamanye amazwe. Kambe yikho okungenziwa libutho kuMgabe na? Sibuze incwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Inguquko loba yiphi inguquko ibisidingeka eZimbabwe, abekungeke kuze kwenza ukuthi kuphilwe ngaphansi kombuso onjengalo obuqhubeka, umbuso kaPresident Mugabe. Amabhanga bekungela mali, ukudla kakukho, abantu baswele ischool fees, akulamisebenzi, othengisa emgwaqweni uyabotshwa, odrayivi i-Honda Fit ezama ukuthi ovise uyabotshwa, kugcwele ama-roadblock, yikho konke lokhuyana okungcolileyo. Ubungumbuso obufanele ukuthi ube waphela kudala, kodwa njengoba kusesula kuma-election ukuthi kuhambe ngendlela efaneleyo. Hayi, khona lokho kuthethe libutho ukuthi basilamulele kwamukelekile.
Umongameli Mugabe ibutho lithi limgcinile, ugcineke kuhle lemuli yakhe elapha akhona. Ubona besenzani ngaye lemuli yakhe yena uMgabe abebutho?
Ngibona bemgcina njengoba beshilo, angibona ukuthi usengalimala ngandlela thile, uyabe egcinekile. Ngokuba ngicabanga ukuthi ungawadulalile ukukhuluma bebutho bebecacile ukuthi bakhangelele ukulungisa kusiya phambili izinto zangkhona. Esikukhalelayo-ke ukuthi kube yingxoxo, kuxoxiswane, abantu basondezane, kwakhiwe uhulumende ozalandela abe nguhulumende ohlanganisa abantu bonke, hhayi ochitha igazi, hhayi obulala abantu, hhayi owonayo, kodwa oletha bonke abantu. Kanti kungakhathalekile ukuthi bakuyiphi political party, ukuze kusetshenzwe kubuthaniswa isizwe, kwathiwa i-economy yesizwe, abantu beZimbabwe babuye babe le mpilo eqondileyo ngendlela efaneleyo.
Sizabona na bemvumela eqhubeka ehlala eZimbabwe lemuli yakhe, kumbe sizabona siyahlala kwelinye ilizwe?
Ngibona sengathi uzahlala kulo naleli lizwe, kulandlela yokuthi njengoba uyakwazi ukuthi ulande i-100 years ukuthi ngikhona engaphuma siyahlala kwenye ilizwe, uzahlala khona laphana lapho akade kuse ehlala khona vele eHarare, kumbe ayokozwimba okungumakhelwane weHarare ayehlala khona ngale mzini wakhe wangekhaya, okuyindawo vele ayefanele ukuthi uke wahamba kudala ukuyahlala khona. Kwaba yinto embi kakhulu ukuthi ahlale kuze kube lokhu ilizwe beselidungeke okunye okumangalisayo, bona bazamgcina ahamba ayehlalela khona ngale ngekhaya.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Thank you. uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba olusegudwini olokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho kuhulumende kamongameli Robert Mugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze zilithinte ecingweni elingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuhlaselwa kweqembu labesimoslem abedlulisa amalawulo abalwisana lohulumende wakwele Somalia abe Al-Shabaab obekukhokelwa ngabebutho lemelika kubikwa kuphumelele okwamagama. Inkampani enkulu yemitshina yakulezinsuku ilakho ukuthola ukuthuthukiswa ngohlelo lokuthengiselana oluphunywela lo emhlanganweni owenzelwe eVietnam wenhlanganiso ye-OPEC osuthatha isikhundla salo obubizwa ngokuthi yi-Trans-Pacific Partnership. Siyaphela ezivela kwamanye amazwe. Amabandla aphikisayo athi kusesemasinyane kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaqhutshwa kuhle kungelabuqili na kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lamuhla. Kubika obathabile Masuku.
Abahlaziya ezombusazwe bathi amabandla aphikisayo kumgceke ukuthi kawasoze enelise ukubambana ngaphambilini kokhetho lanxa ukuxabana ebandleni leZANU-PF kukhanya luwanikeze ithuba lokukhankasela ukunqoba kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso. IZimbabwe ikhangelele ukuba nokhetho ngomnyaka ka-2018 kodwa ngesiga esenzakele sokuhluthunwa kombuso ngabakubutho sekusenza abantu becabangele ukuthi kuza kuba nzima ukuba nokhetho olungelabuqili. Isikhulumi sezaphe umnumzana iPhithule Maphosa uveze ukuthi kusesemasinya ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaba njani.
Kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-events ayenzakeleyo emalangeni amabili amathathu adlulileyo kusiyabamba namhlanje. Masikhangela kuhle kuhle sibona kusiba le 50-50 chance yokuthi ukhetho lube khona kumbe lungabi khona ngomnyaka ozayo.
Evumelana lo Maphosa umnumzana Matthew Spanda owezipha uthiye kulusizi ukuba amabandla aphikisayo awabambananga njalo lokhu kuzabangela ukuthi behluleke ukuthi basebenze bonke.
Masikhangela ama-opposition parties ngomumo osukhona ngendlela engiyibona bengabambananga. Kunje nje ngikhuluma ngama-opposition party alezigaba ezintathu, ezinye zikhokhelwa ngeyinye ilunga, elinye ngelinye ilunga, mathathu siyawazi wonke. Ngeke nithole ngiqamba amabizo basiyakwazi bonke abafuna ukuhlangana. Ngilola ukuthi ufuna ukukhokhela ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi vele ngabantu abangabambananga.
Umnumzana Peter Mdlalose ohlala koBulawayo uthe isifiso sakhe ukuthi amazwe akhelane leZimbabwe angenele ukulungisa umumo elizweni.
Thina ebesikufisa besithi nga iSADC iyangenela ngoba iSADC yavuma basayinelana phansi ukuthi akumelanga kube lelizwe elizatshaywa ikhu iSADC.
EleZimbabwe kunje liphakathi kokulungiselela ukhetho lukamongameli okhansila kanye lamalunga ebhalele ephalamende ngomnyaka ozayo. Ukuxekezela nokuhluthula kombuso lokhu sokusesatshelwa ukuthi kulakho ukuphambanisa ukuqhutshwa kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikweBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu wedolophu leGwanda seveze imbono etshiyeneyo ngokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho esithi lokhu kulakho ukudala umkhuba omubi kwezombusazwe. Abanye kodwa bathi inyathelo leli lilungile nxa lizaletha impilo engcono kuZulu. Kubika intathelizindaba yethu uVusa Mkhwananzi.
Iningi labantu likhanya lisethukile ngalokhu kuhluthunwa kombuso libutho, njalo litheka lithanda ukuveza imbono ngalokhu kwenzakala elizweni. Abaxoxelathi bathi bethukile ukuvuka ekuseni besizwa ibutho libika ukuthi yilo eseliphethe kuleli. Umnumzana Msizi Gumbo isakamuse Gwanda uthi lobanje ibutho lisala ukuthi selihluthune umbuso, lokho kusobala njengoba seligombolozele umsakazo we-ZBC kanye legceke lendizamtshina esigodlweni.
Bangabe besebekuphe elinye igama elithize labe sesibabone bevela kumabonakude besithi ayisiyokhu, ayisiyo le abathi military takeover, kodwa nje hayi umcecisa kwenkulumo esikubona kuwenzakele ukuthi umongameli welizwe uRobert Mugabe le muli yakhe abaselayo inkululeko ebafaneleyo. Njengoba kade sibengaphumanga endlini yabo, akula muntu oyenelisa ukuthona abalande khona. Singazi njalo ukuthi khona ingabe ikhona na enye into engabizwa ngelinye igama ukwedlula i-military coup. Ngakho mina ngikubona kuyiyo lekhu.
Osakhulayo Trevor Sincube uthi okwenziwe libutho kulungile nxa kuyukuthi impilo kaZulu iza kuba ngcono lapho umongameli Robert Mugabe engathiya umbuso.
Uyabona into yenziwa ngamasosha le ingaqhubeka nxa kuyikuthi yokuletha ukuthi kube lento yonke into ibe sharp. Mina ngiyavumelana laye, kumele besebenze amasosha kodwa kungabi lokuliwa ukuze lathi sithole imisebenzi lapha emakhaya. Kunzima sibili.
Umnumzana Buthelezi Mkhwananzi ongukhansile edolobheni leGwanda njalo likubandla le-MDC ekhokhelwa ngusikhuta mfundo uWasman Ncube uthi senzo sebutho lesi siveza obala ukuthi uMugabe ebesegxile kakhulu kubutho.
Umongameli amandla okubusa ubevele yena engaselawo. Umbuso wakhe ubulesisindo ngenxa yamabutho eZimbabwe, yikho esezifica elenkinga esebhekane le lomsindo nalo akhangelane lawo kathesi.
Inkokheli zebutho zithi zona zihluthunanga umbuso kodwa zifuna ukubopha izigelekeqe ezisebenza phansi kukaMugabe ezivalisa usikhwica mfundo uJonathan Moyo, u-Ignatius Chombo kanye loSevia Kasikwere labanye abetheswa umlando wokubhidliza umnotho wakuleli. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kunjalo nje amazwe agoqela elemelika lelebhilitane sekhuthaze izizalwane zawo eziseZimbabwe ukuthi zihlale zilimukile njalo nxa kungela sidingo zingaphumaphumi ezindlini ngenxa yokufuthelana osokukhona kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise isizalwane izalo lalo ukuthi izingayi kwele Zimbabwe ngoba kulokuxokozela okukhulu kwezombusazwe. Elebotswana lithi njalo selivale isigodlo someli walo eHarare okwesikhatshana. Kubika uMartin Ngwenya.
Noma nje seziningi indlela zokuthumela imali eZimbabwe, kulohlupho lokuthi imali iyasilela ekhaya. Lokhu sekudale ukuthi ababhizimusi yokuthumela imali phandle kwele Botswana bethi abanyeki bathembise abathumela imali ukuthi izatholakala khonapho. Abanye abafana lonkosikazi Irene Dube bathi abasakwazi ukuthi benzeni nxa kunje ngoba lokuthumela ngingabo malayitsha kumbe amabhasi kule ngozi zakhona.
Isiqokoqela se-Travel Advisory yikuthi osomabhizinisi baseZimbabwe laseBotswana bazathola ukuthi kunzima kakhulu ukuthi bengachapha benze ibhizinisi yabo ukuthenga lokuthengisa. And that's something which is going to also affect ama-big companies like Otropis labo.
Umnumzana Dumi Ncube uthi yena kungaze kube njani kasuke athumele ngabantu nje, kungcono asebenzise abamabhizinisi asemthethweni ukuthumela imali.
Vele ukuthi ubani any country in the world iBotswana is known ukuthi foreign policy yabo i-very reactive ihle khulu bekhonapho nokuthi nolokho sivumelane lakho lokho siyala. But now so 24 hours sizindaba leyodaba leliqaluza eHarare uhulumeni weBotswana ulokhu esala ukhuluma anything which abanye abantu bayakhangela bethi mhlawumbe yinto yokuthi uhulumeni weBotswana is accepting it or.
Kukanti umnumzana Andreas Ndlovu yena uthi usele isikhathi eside sokwenziwa amalayitha njalo abakaze bamphazamise ngokunjalo uzaqhubeka ngendlela ayijwayeleyo.
At this particular juncture, it's difficult for us ukuthi sibe sesithokoza sicelebrate ukuthi umgabu usephuma because abantu laba abanginanga abantu abezanu PF futhi abantu abazibonele ilizwi lethu. So njalo futhi asikwazi ukuthi abantu laba bazabusa njani. And the other thing we're confused asikwazi ukuthi kwenzakalani at the moment. Ukuthi kungekho nabazamkhulula umuntu lo eqhubeke busa ilizwe. But akusufunathi ne ukuthi umuntu lo ehambe asisamfuni.
Abanye bathi noma nje abanye bakubhizimusi yokuthumela imali ekhaya. Bengaqiniso ukuthi ingatholakala khonapho khonapho le yindlela engcono ngoba imali iphuma ingamadola emelika hathi uhlobo lwama-bond notes olungathakazelelwa liningi. Amanye amankampani afana labo Western Union afaka imbasela kulabo abamukela imali ethunyelwe ivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhanga abathumelayo. Imvuzo yembasela ihlawulwa ngama-bond notes kodwa iningi alikutshaya indiva lokhu lithakazelela imizamo le. Ngumathi Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngiseHebron kule Botswana.
Siyabonga Martin. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League iqhubekele phambili lamhlanje lanxa kulokungahlaliseki kwezombusazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Ikamu leFC Platinum ile selihlezi phezu kwengalane imiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kokunqoba eletsholotsho nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eluveve namhla emini. Ohlohlele iqembu leFC Platinum uRodwell Chinyengetere ngehlandla lesibili lomdlalo njalo limpumela itshiyele iqembu lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lesithupha 66. Endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobele kulawe City nge-2 kanya njalo elile miklomelo ngamashumi ayisithupha lane. Iqembu ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yanamhla elenkezi Platinum Stars lisendaweni yesithathu lile miklomelo elingana leyeqembu leDynamos njalo libe ngujikilo bhanqa 2-2 lele Chicken Inn nemdlalweni obusenkundleni Baobab. Iqembu leChicken Inn lona lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi ayisithupha. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leBlack Rhinos linqobele iHarare City nge-1 kanya ele Capes United vele yadange 1 kanya ele ZPC Kariba libe ngujikilo bhanqa 1-1 lele Triangle ele Shapani Mine linqobele wange nge 1 kanya kuthi ele Chapungu lichayele Bantu Rovers nge 2 kanya. Limpumela yemidlalo yanamhla itsho ukuba iqembu leShapani Mine lithuthukisa amathuba alo okusinda ekugunyulweni kuthi ele Bulawayo City yilo elisengozini ndawonye lele wange. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leHighlanders lizadibana khona lele How Mine enkundleni eBarber Fields. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngimutsheza Janji.
Kwebake udlalo lwethu lwalamhlanje ngengoma angazi ukuthi yahlatshelwa ngubani kodwa enkuzwayo ikhuluma ngamakhomurezi. Kwaneleke okwamanje lingayikashana liyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Njalo ubusuku bonke sizalala silethulela izindaba ngokwenzakalayo selithethebela intambo zombuso ibutho leZimbabwe. Ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abalwa impi yenkululeko bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso. Abantu beMathebelele ndibona bamukelele linyathelo ngembono etshiyeneyo. Olivalelisayo okwamanje nguNtungameli Nkomo. Sizahlangana kumahola alandelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.